Sangano runoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization runoti Zimbabwe yatanga urongwa hwemakore mana hwekuedza kugadzirisa dambudziko iri unonzi Antimicrobial Resistance National Action Plan 2023-2027. Urongwa hwakadai hwekutanga hwakatanga muna 2017 uye hukapera muna 2022. Zvirwere zvinogona kutadza kudavira mushonga zvinosanganisira cherurindi kana kuti TB nekutadza kufema zvakanaka kana kuti pneumonia nezvimwe. Vachitaura neStudio 7 mukuru wePan African Treatment Access Movement rinova sangano ravane makore richishanda rakazvimirira kuona kuti dambudziko iringaderedzwa sei vatapwa kujinga vati urongwa hwehurumende hwakakosha.
Mara inosanganisira mapazi akawanda inobata vanhu inobata mhuka inobata zvirimwa ichibatawo yatinoti environment kana mamire ekunze. Saka panofana kunga pane kuwirirana kana kubvumirana kwekuti mapazi ese iwo achashanda sei.
Vati dambudziko guru riri munyika kutengeswa kwemishonga kana mapiritsi emaantibiotic pamukoto.
Izvezvi tinoona kuti maantibiotics akutengeswa mumisika yakaita sempedza nhamo pasina prescription yachiremba.
Vawedzero vachiti
kana tikagadzirisa zvipatara zvedu kuti zvinge zvakatsvinda zvakachena zvisina utachiwana zvinogona kuita kuti vanhu vapinde muzvipatara vagobuda vasina resistance.
Vatiwo kuvakwa kana kuvandudzwa kwenzvimbo dzinoongorora kushanda kwemishonga muvanhu nemhuka kana kuti malaboratory kunzvimbo dzakaita seHarare, Mutare, Masvingo, Bulawayo neGweru pamwe nekudzidziswa kuveruzhinji nezvedambudziko iri ndo zvimwe zvinhu zvikuru zvakabudirira pasi peurongwa hwakatangwa muna 2017 uhu hweAMR National Action Plan. Amai Salome Manyau vanoshanda neBiomedical Research Institute vaudza Studio 7 kuti pakave neurongwa hwakajeka hwokurwisa AMR zvinobatsira zvakanyanya kuongorora nekutsvakiridza kuti dambudziko iringagadziriswa sei.
Action plan yakanakira pakuti inoratidza strategy handiti gwara rinofanirwa kunge richitevedzwa, rinotungamira vari kushanda mune zveutano kuti vange vachiziva kuti tinoita sei kuti tinge tichireduce drug resistance.
Vawedzerwo vakati kurwisa dambudziko iri kunoda mari yakawanda zvikuru.
Kuti mugone kuchinyatso chiita you need a lot of funding.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti zvimwe zvinoita kuti mishonga yemaantibiotics iitadze kushanda inyaya yekuti vanhu vanongomwa mishonga iyi pavadira vasina kuzwa nenyanzvi mune zveutano kushandisa mishonga iyi wogumira panzira pamwe nekutenga mishonga iyi pamukoto imwe yacho isina kugadzirwa zvakanaka. Muna 2021 mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunoro Mangwiro vakaparurawo laboratory yakavandudzwa pasi pechirongwa cheantimicrobial resistance AMR paHarare Hospital pamwe nekukumikidza mishina mitsva iri kushandiswa mukuongorora zvirwere pamwe neutachiona hwakasiyana siyana nerubatsiro rwemari rwakabva kumizinda yeSweden, Netherlands neUK. Padande mutande ravo World Health Organization inotiwo kuburikidza neurongwa hwaivepo uhu Zimbabwe yakakwanisawo kuwana mari kubva kuthe Fleming Fund ne Multi Partner Trust Fund yakavandudza malaboratory gumi nemana kudzidzisa nyanzvi dzeAMR pamwe neumisha hwokuita ongororo. Huu inotiwo pasi pechirongwa ichi kwakakwanisa kuwanikwa nhomba yechirwere chemombe chethiliorosis nezvimwewo. Hatina kukwanisa kuwana minduro kubva kuhurumende sezvo mibvunzo yedu kubazi rezveutano yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mahwere.